with esayiprezentayo kumaphathi wonke including leZANU-PF nesayiprezenta lase-United Nations yi-blueprint e-straightforward ma ungumuntu owezimbabwe ule-ID yezimbabwe noma i-passport yezimbabwe you should be able to register la and UNDP is willing to provide ama-facilities la just like the way ama-Americans bavota ngakhona la and njengoba omunye wethu echilo ngama-results aphuma there and there akuso ma-results la kuthiwa azothatha inyanga umgabe sawabala yedwa le egangeni before announce ngama-results aphuma there and there so into le yokuriga le siyayizwa yes but ukuthi i-feasibility yakhona yokuthi bakwazi ukuthi bathola abantu maybe abangabathenga ukuthi babe ngamazimbabwe ukuthi bavotele bona I don't think ukuthi emazweni angaphandle yinto abangayikwanisa le uyabakwanisa
ngakhonangikubambe nje kancane la ye sizwile lo mfowethu lapha usilobele lapha umnumzana Ncube esithi yena hhayi aso rocket science kuyabalwa khonapho kodwa siyabona ukubana lasekhaya lakho nxa kuwukuthi kuyabalwa akufani lakhonoko elikhuluma ngakho ukuthi kuyaphuma khonapho siyabona kulo khetho luka-2008 okwathatha inyanga ama-results engaphumanga kodwa kathe sokuzayenza ukuthi aphume khonapho khonapho kuyini
yiwo phela ama-reforms esiwalwelayo ngoba njengoba sisho sithi without ama-electoral reforms lawo a-clear on i-process yonke from i-voter registration to i-electronic voters roll noma i-biometric roll to ama-monitors azomonitor ama-elections so in other ways thina sithi the whole electoral system kumele ibe under a new independent board engakhontrolwa ngama-CIO ezanu into enzakala kuma-elections adlulileyo afana nale okhuluma ngayo athatha inyanga ukuthi ama-results aphume yikho lokho ukuthi iZANU-P F yiyona econtrola konke i-process yonke from ukuregister ama-voters to ukubala ama-votes to ukumonitor ama-votes yonke into le ibona bebodwa ababekhetha even amalunga angabuya lapho ukuthi azomonitor as election observers so ama-reforms esikhuluma ngawo lawo yiwona okumele amake sure ukuthi once le board that is independent ezobheka ama-elections and secondly izinto ezifana le-registration process kumele kube clear khona manje kuhle kuqala khona manje kube clear ukuthi i-registration process yakhona izoma kanje and then i-access to i-voters roll to ama-opposition parties yinto okumele ukuthi ibe clear lawo we really need ukuthi sibe le-access to i-voters roll 6 months before i-election so that we have an opportunity ukuthi si-audite i-voters roll and make sure ukuthi lathi ama-members ethu akhona and njalo lokuthi akula ma-ghost voters kuleyo register
hhayi kuyezwakala ajonga
regai timeenda kune mutereri baba chenhidza tobva tazoenda kuna dr magaisa baba chenhidza kusouth africa makadi
tinovara makadi wenyu
aiwa tiri wapenyu chirongwa ndechenyu pindai munyaya iri kukurukurwai gango riri kupisa
zvechokwadi tandaita sekuti ndanichipodhireva saka gango rambotira sei
nyaya tiri kukurukura ndeyekuti imi semumwe vanhu vari kunze kwenyika mubumbiro remutemo idzva rinokupai mukana wekuti munge muchivhota nokuti rinongoti mwana wezimbabwe wese anofanira kuvhota haritaure kuti uvhote uri kumusha kana kuti uri kunze kwenyika rinokupa mukana wekuti unofanira kungovhota chero uri mwana wezimbabwe saka ndo pari kunzi nevamwe 2018 asvika hapana zvataitanzwa kuti vari kunze kwenyika tichakwanisa here kuvhota tiri kunyika dzatiri ndo nyaya iri kukurukurwa
hai hambeni iyo zvinori kutinetsa vakawanda zvikuru dambudziko ririkitapanze rokuti isusu kwatiri kunoku kutiwa nemari dzokuti kana kundo handie zvinezvi pane maprocess okurejista vavhoti ayaya isusu takanga takarejista of course tinenge tirimo mumavhota suho macho but zvinozoitika ndezvokuti dzimwe dzenguva takabudiswa saka kuti uchiwana mari yokubva kuno kuti upire bhazi uinde undo respecta votaso yacho ona zvara kwati uri shaya ogadzira odzoka ozvodzokera zvekundovota ikoko zvinenge zvinotasa kuti tiomere vazhinji vedu nokuti hatina nguva uye mari yacho inogona kushupa saka chikumbiro chatinoda kuita ndechekuti hameno kuti vanotimirira vacho kuparamende vangazviona sei dai zvaibvira pakama vanhu vari pado vanhu vari munyika dziri padhuze zviri pamutemo vane mapemits vane mapepa avo zvaidini kuti vapiwevo mavoting stations munzvimbo dzakaita sana Pretoria, Joburg, Cape Town na Durban nekuona Botswana kwosota kuti zvaitiwo nyore vakwanisewo kudi kuesesa raiti yavo yokuvhota ndozvatatichikumbirawo
ya aiwa ndizvozvo ndo zvanhu zvichikurukurwawo nemamwe machangamiro ambopinda mudariro ndinoimba kuti izwi renyu riri kuwedzerawo uremu hwenyaya iyoyi kuti vana vezimbabwe vari kunze kwenyika munge muchibvumidzwa kuvhota tinotenda zvikuru baba chenhidzi
ndinokutendai zvikuru
ndizvozvo Dr. Magaisa vamwe vari kubvunza kuti iwo mutemo mutsva uyu bumbiro remutemo idzvairi ramakabatsira kunyora iri zvadii kungoti zvaraa bumbiro idzva remutemo wenyika rongotanga kushanda dzaro ranga riripo rosendekwa pane kumirira kuzoti mumwe mutemo uchazobatanidzwa webumbiro idzva nebumbiro dzaro nekuti hurumende inenge iri kuramba yakangokweva makumbo panyaya iyoyo
ya mubvunzo wakanaka asi mubvunzo unototaridza kuti vanhu havasi kuziva kuti bumbiro remutemo rakamira sei uye riri kushanda here kana kuti hatisati ratanga kushanda chokwadi chiripo ndechekuti bumbiro remutemo rava kutoshanda rakatanga kushanda muna 2013 harisi rakamirirwa kunzi richazoshanda mumwe musi kwete rakasainwa navamugabe musi wamay 22 ndopakatanga kushanda bumbiro ndobva zvakanga zvasara zvikazotanga kushanda muna august pavakaita president saka bumbiro remutemo riri kutoshanda izvozvi chikuitika ndechekuti hurumende haisi kutaurira vanhu chokwadi nekuti iyo inofanira kunge ichitoudza vanhu kuti bumbiro remutemo rinoti zvakati zvakati ichifamba ichitaura kumaruwa mumadhorobha asi harisi kudaro nekuti hurumende yedu yagara iri inoda kuvandisa zvinhu haidi kuudza vanhu kuti mutemo wakamira sei saka chiripo ndechekuti pavanenge vachiti mutemo wemaelection hausati wachinjwa aiwa hazvisirizvo bumbiro remutemo iroro riri kutoshanda ndo rinofanira kunge riri kutoshandiswa nehurumende ari zvino ndokupai example one Zimbabwe Electoral Commission yaifanira kutanga kurejista vanhu kare chaiko muna 2013 asi ivo vakazopa pfungwa yekuti kwete hatisati takurejista nekuti mutemo wemaelection hausati wachinjwa kuti uenderane nebumbiro remutemo asi vakazonyara nazvo vaona kuti paane mabi election aifanira kuitwa ndopa vakazoti allright taakukwanisa kurejista munoona kuti kutaura kusina kunyatsotsarukana nekuti mumwe musi vanoti tinogona mumwe musi voti hatigoni zvichienderana nezvekudiwa nezanup f ndo patinopesana nevanhu vezeki ndo patinopesana nehurumende saka vanhu ngavasanyeperwa bumbiro remutemo rakatanga kushanda muna 2013 harisi suspended kwete riri kutoshanda rinofanira kuve tichitoimplementwa kutaura kwatiri kuita ikoko
Chris pangonengo nemubvunzo kuna vashumba
Yes, Mr. Shumba, it's unfortunate that tonight we couldn't get someone from ZANU-PF, but I'm going to play the devil's advocate here and ask you as the president, I'm President Mugabe, and I'm going to ask you if you are saying that you want people to vote in the diaspora that is in the United States and the United Kingdom, how do you expect me to come and campaign when there are sanctions?
Yes, I think the issue of sanctions is something you know as the president that they can be removed upon your behavior. These sanctions are not cast in stone. They were put on you, Mr. President of Zimbabwe, because of your actions. And if there is an indication that you have satisfied the conditions, the expectations, then those functions can be well part of the conversation. They are removable. They can be removed so easily. And it's all dependent on your behavior. And part of that is enabling a free and fair election, an election where people can campaign freely, can gather freely according to the tenets and the principles enshrined in our constitution. So if you want to campaign to in the US and UK, you know the conditions where those functions were put in place in the first place.
Yeah, so I'll pose the same question to Dr. Magaisa. What do you make of the fact that President Mugabe cannot be allowed to the United Kingdom or the United States to come and campaign if the diaspora vote is allowed?
Well, those are the issues that have to be discussed by the political parties and government. You know, Zimbabweans are not in control of what happens or what Britain does or what the U.S. does. What Zimbabwe is in control of is what it does with its own citizens. If President Mugabe and ZANU-PF are willing to extend voting rights to Zimbabweans in the diaspora and wish to campaign in those particular areas, then those are issues that have to be discussed as part of the reform. The problem that ZANU-PF has is that it has closed all options on issues of reforms and say, there are not going to be any reforms. So for me, it's a matter of negotiation, just like the negotiations that took place during the GNU, the negotiations that took place during the constitution-making process. It was a give-and-take process, and parties can agree. ZANU-PF has to put its cards on the table. The opposition put their cards on the table and agree on how best to proceed.
Okay, thank you so much. Now we have a listener, Jonga, from South Africa. Nqobile kunjani Nqobile?
I'm green bow.
Yeah, kunjani ungapi kwegoli?
Ah, ngikwegoli ngike Portsmouth Bear.
Oh, okay. Ya ungasiphi imbono yakho?
Ya mina ngisho ukuthi into yenzakala ekhaya lapho hayikho right. Nathi singuvote asilana nje singumkhipha umgazi. Nawe yazi singumkhipha kusimfihlo le.
Yeah, until you keep on a vote, Pela Manje, who voter, we are humble voter in a car. I would say, I spong illega kulva.
Thank you.
Chris, maybe we can go to...
Can we go to
Mr. Moyo? Mr. Moyo, you mentioned that you have a blueprint. Hello?
Yes, I'm listening.
Yes. You mentioned that you have a blueprint. I think it is under your diaspora vote campaign. Do you expect the government to chip in by way of funding it, or how are you going to work with the government?
Well, the government of Zimbabwe has always said it is broke, and we believe it, because they've stolen so much money. We are not really looking towards the government of Zimbabwe to help or assist in this regard. The UNDP, under the United Nations, has categorically stated that they have funds set aside to promote democratic elections in Zimbabwe. And like I mentioned earlier on, our blueprint was forwarded to them as well. They are in possession of that blueprint, which brings me back to the question that was raised earlier on about Mugabe, since being under sanctions, not being able to come and campaign. First, I would like to say it sounds very preposterous, because I've never heard of any leader from another country going to another country to campaign to his diaspora citizens. And I mentioned earlier on that we have several countries where diaspora citizens vote,
Let me interrupt you, Mr. Moyo. The reason why I asked that, because it has been raised before, and like I said, that I was playing devil's advocate to just have a feeling of how you are going to respond if that question is raised again by ZANU-PF.
Yeah, I understand, Mr. Gandhi, but I was also just being pragmatic in my response that we've never seen any other presidential candidate go to foreign lands to go and campaign. But nonetheless, having said that, our blueprint addresses that issue as well, because this is something that we deliberated on when we were drafting the blueprint. And we did say in there that if a situation like that could arise where Mugabe might even try to use that to deny people the right to vote, that there'd be a concession, like what my fellow colleagues, Dr. Chumba and Dr. Magaisa, have said, where it can be discussed and agreed upon. And the U.S. government, and like Dr. Chumba said, the U.S. government has always said that if Mugabe changes his ways and allows free elections to take place in Zimbabwe, then those sanctions would be lifted. So that would be a moot point. But nonetheless, our blueprint addresses that issue and says that if there's an agreement on free and fair elections that everybody agrees to, and there's a roadmap that shows that these elections are going to be free, then we would, in our blueprint, we say we would request the U.S. government to allow people like Mugabe, if they want to come and campaign, so that they don't feel like they're not being given that opportunity. So we do address that. It's a well documented blueprint that borrowed from a lot of places on how diaspora elections are conducted, and it is something that we've pitched to all parties, including the United Nations. And just because the previous constitution did not allow for a dual citizenship, it didn't have any traction at the time. But we feel strongly that this time around it is going to have traction.
Thank you so much, Mr. Moyo. Please stay on the line. Chris, we have a listener, Asla from Botswana. Makadi.
Chris, Makadi.
Trimpenyu, Asla. Yes, aiwa pindai muchirongwa tizwe zvamuinazvo.
Ino dambudziko riripo ngerekuti ZANU-PF iri kuti taura vanhu vamudiaspora kuti anzi inini handidyi mbwa but ndinodya supu yacho. You know, they want our money but they can't allow us to vote. I mean, as we make a sense. You know? And vacho vanonzi vanovhota vanhu vanenge vari kumamissions, matrade missions, or my embassies, ban wanenge vakasarudzwa negovernment, which means government iri kuvhotisa vanhu vayo. So just from there kutotanga kutoriga ikoko, because vamwe vanhu vatorambidzwa kuvhota, vamwe vanhu vachibvunzwa kuvhota. So at the end of the day, munhu wese kana ari muzimbabweni anofanira kunge achivhota. And anyway, vanhu vari kudiaspora vacho vangani vakarenounce citizenship, because half the country here, they don't want us. We are living on temporal tenants. So we are still Zimbabwe. So that we should be given that right to vote. Kana tichipuwa right yekunzi inini link kandai mari kuno ku Zimbabwe, then kana vasikadi kuti kande mari ikoko, then hatifanira kukanda kufuti mavhoti edu. You know, I mean, it's that simple.
Aiwa, maita basa mukoma Hasla. Ndinoimba kuti zvichagadzirisika nenzira dzakadaro. Chris, tatambira rimwe shoko kubva kuna vamuzi Ncube. Hanzi, our diaspora voting blueprint allows ZANU-PF officials to come and campaign too, so that's not an issue here. Kenyan MPs come to campaign in the USA. Ndovunga ndonyaya yanga ichitaurwa vamwe kuti ayo panotsvagwa nzira dzekuti vange vachiwaniswa mukana wekuuya kuno campaignawo vari muno. Tomunzwawo kubva kuna Dr. Shumba pamusoro penyaya yekuti vanhu vari kunze uku vari kuti mari yedu kumusha inodiwa. Tinoona pachitoburiswa kunzi zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze zvaisa mari ingasvika kana bhiriyoni kana $890 million inenge yaremitwa kubva kunze kwenyika. Asi kana yanyaya yakaita sedual citizenship nenyaya yekuvhotai poita dambudziko, imiwo nebato renyu re Zimfest zvi zvamuri kuitawo kugadzisa nyaya dzakadaro.
Yeah, I think nyatarwa ne vari kubotswana vahafla nyaya yakakosha. Ini ndinoda kuti vana veZimbabwe vanyatsonzwisisa ndechekuti dambudziko harisi rekugona kana kutadza kwava Mugabe kuita zvinodiwa, kusada isusu kunge tiri mumapato, mapato amunoona akawanda kudai, nekuti zvichemo zvedu zvakawanda. Saka mumwe nemumwe zvichemo zvake 10 hazvirira nemumwe, saka tine mapotiko pati dzakawanda. Tese tinobvumira nachino 1 kuti utongi hwava Mugabe wegiya ndewekuita zvekuti chero uchida kana usingade havadi kubva pachigaro, nebato rava havadi kubva pachigaro. Saka nyika yese ikazvinzwisisa zvekuti dambudziko redu ndevebato risingade kubva pachigaro. Zvimwe zvese izvi zvinoita akademiki, vanhu vanofanira kuziva kuti toita sei kuti tigadzirise nyaya yekuti kana vasingade vachida kugara pachigaro ngavachiita zvinoda vanhu, kana vasingade kuita zvinoda vanhu kubva pachigaro. Nekuti kuda mari kuita kuti zvavo zvifambe, kuti isusu tisavhote kuita kuti zvinhu zvavo zvifambe, nokuti ivo vanoti ndimo chete. Isu seZimfest tiri kugadzira, tiri kufambisa shoko kuti ngatibatanei, chichiziva chinangwa chekuti kunyange tikataura vaMugabe havateereri. Chero tikaita mademonstrations vaMugabe havatsukunduke, vane ganda renzou. Chavanoda ipfungwa dzakadzama, ipfungwa dzine njere dzinodarika dzatakamboshandisa nezuro kuti tivakunde vabve pachigaro. Isu veZimfest matiunza kuti chii chatiri kuita, tokukoka vanhu kuti uyai, tine platform yedu, tine dariro redu rinobvuma kuti uyai nemazano enyu manyowani matsva nesimba renyu neenergy zvo zvamukutaura izvozvo. Nekuti vaMugabe havabve nemademo, havabve nekungotaurirwa kunzi tokuda mareform, vanoda vanhu vanonyatsoisa pakona nenjera. Ndozvatiri kuita zveZimfest. Zvokuti vanoda here kuti tizovhota kunze kwenyika, totovamanikidza, totofanira kuvadhirega kutebhuru tinegoshiete zvachitaura naamagaisa kuti kana nguva yaichakwana ine roadmap yatokuisa apo, imi mese munenge muchiona kuti paroadmap apa izvi zvakaramba, nega muchito haiwawo endai mberi, toenda kumberi toona zvaramba. Tese tichiona roadmap iyi iri kusvitisa kupi. Kana izvozvo maelections zvikaramba zvinenge zvarambira tese, toona kuti ingaita sei tiri pamwe chete. Ndozvekuti vaneZimfest tiri kupa utungamiri hunyowani hutsva.
Thank you so much, Dr. Shumba. Chris.
Yes, Chonga. Dr. Magaisa, we have heard about the Diaspora Vote Campaign Blueprint. What else do you think that the Zimbabweans in the diaspora should be doing in order to be able eventually to cast their votes when they are outside the country?
Oh, yes. I think that's a very good question. You know, I've been engaging with the diaspora for a very long time. And while I understand the challenges that people in the diaspora face, I also believe that it's important to be self-critical. It's important to introspect. And for me, first, and many of us who work with the diaspora at first, is the problem of disengagement and total apathy. I think you had one of the callers or someone who wrote a message who seemed to indicate that they are not concerned with what's happening in Zimbabwe. People in Zimbabwe should do what they want to do. You know, the odd thing about it is that the person has time to listen to your program and to even sit down and write as they did. But at the same time, they feign, you know, nonchalant, that they are not interested, which I think is a very poor attitude. But I do see a lot of Zimbabweans in the diaspora. We tend to sit back and wait and hope that someone will do something for us. I remember when the constitution was being written, myself and other people in London tried to engage people to present views of the diaspora, but we used to get very few people who were coming through. Of course, we managed to get the views of what we said with the diaspora's views to the people in Zimbabwe, and I was fortunate to sit at the table and contribute on the views of the diaspora. But I was also disappointed by the fact that many people in the diaspora just sit back and don't do much. I've been impressed over the last few months. People have been engaged. Many people in the diaspora have begun to speak out and to engage and connect with people in Zimbabwe. That's a positive attitude. But I believe that more can be done. Yes, people have shifted. People have got work to do. People are supporting, you know, families at home. But I think the diaspora itself needs to get together, put this act together, you know, be seen to be taking leadership, be taking responsibility, and advocating for their own rights. And when they are called to meetings, when they are called to events, they should respond and they should be, you know, showing that they need the right to vote, not just on the internet, but also physically supporting the cause for the people of Zimbabwe. That's my advice to the diaspora.
Thank you. Yeah, just a quick one, very quick one.
Yeah, sure. Thank you, Dr. Magaisa, on the point that Zimbabwe, the one thing to be done. It's a critical point because we might push for diaspora vote with all these resources and only 2,000 people show up. And Mr. Mugabe come up with 10,000 or 10 times that. So I appeal to Zimbabweans who are listening that it's within our hands to see change happen. It will never be brought by someone outside the Zimbabwean community. If ever there are people who would help us, these people are auxiliary. We are the main players. In true, during the constitution writing, we did the similar exercise here in Zimbabwe, and very few people. Less than 25 people participated in this current constitution we are talking about. So as Zimbabweans, we have to understand that it's our country and it's us who have to work for it. Thank you so much.
Thank you, Dr. Shumba. Stay on the line. Chris, we have Mkoma John Mawanda, Varuk South Africa. Magadi Mkoma John.
Tinofara here nemagadiwo mwana wamai.
Aiwa tinofara, tinotenda zvikuru nekutsigira chirongwa. Chirongwa ndechenyu, imi vana veZimbabwe vari mudiaspora. Chitatu choga choga, tichikutsvagai kuti mupinde muchirongwa, mupinde mudariro, mutipe pfungwa dzenyu. Tipei pfungwa dzenyu. Mkoma John.
Ndiri kudraivha mu network haisifamba zvakanaka mwana wamai, ndinourombo.
Aiwa, so tinokubatai muchirongwa chinotevera. Maita basa nekutombopinda muchirongwa ikoko. Regai timboenda kuna Mr. Moyo. Vadhen Moyo, takanzwa vamwe muzano PF vakaita sa Professor Jonathan Moyo navachina masa vakatotaura kare kuti aiwa hurumende haisi kuzokwanisa kutera zvido zvevanopikisa vari kuti shandurai chakati, vandudzai mitemo yakati, hapana hurumende ingaita izvozvo kuti zvibvise mudariro. Munoti a very brief response.
Yeah, well, the thing is, in general, vanoti tisingaperi chinoshura. Vanhu vezano vanofunga kuti sezvo ivo vari panyanga zvichagara zvakadaro. And that's why uchiona vachigona kutaura sezvo vari kutaura. They are telling themselves kuti iwo havabve pachigaro. And isusu tiri kuti nyika iyi ndeyedu tese. And neconstitution yatinayo, our people vane right yekudemanda kuti constitution iteverwe. Bumbiro ratinaro iri rinotibvumidza freedom of expression, freedom of association, freedom of assembly.
30 seconds dzenyu dzakwana vamoyo. Chris, unogona kubvunza. Maybe
sorry, we'll have to say good night for tonight. Time is not on our side. We thank our guests this evening, the two doctors, Dr. Alex Magaisa and Dr. Maxwell Shumba, and of course we had Mr. Dan Moyo, and the callers, of course, would like to thank you. Please join us again from Monday to Friday. This is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri, hoping you stay well. Until we meet again here on Studio 7, Live Talk.